tikadaidzwa nehaikoti nhasi tikaudzwa kuti nyaya iyi yakupinda musi wa 18 unova musi wemande nenguva dza 2 o'clock ichinzwika najustice foroma wehaikoti. Tikuzviona here kuti vari kuda kunonoka kuti vagure nyaya iyi, asi isu hatine tetenge. Takamirira musi wemande iwoyo. Musi wemande ndohwanzi ndounofanira kutanga chimwe chireeshen chawanga vachitaura chenhemaiki, asi kune zvizhinji zvataona zvatabata iko zvino ndezvekuti vanhu vezeki ivava vari kushandisa maboda gezi kana kuti mayouth officer kuva vanhu vakodzidzira meshini yemabiometric kuti vagovhotesa vanhu. Tinopokana nazvo, tinorambirana nazvo izvozvo, nokuti mayouth officers vanhu vebato 1. Saka isu tinoda macivil servants asina bato raakarerekera. Tiri kuda vanhu vari neutral, tiri kuda vanhu vasingaiti kodzero dzevanhu.
Saka mataura here nezeki nezvechichemo ichi?
Hongu, ndatonyora tsamba kutaura kwandiri kuita iko zvino. Ndaenda kuzeki kuti isu tiri kunyunyuta, hatisi kubvumirana nenyaya yekuti vashandise mayouth officers. Dambudziko remayouth officers ririko kuzvishavane. Pari zvino kune mayouth officers ari kutrenwa muzvishavane anenge anotozikana nevanhu. Zvishavane ngezi nemutauni muya vari kushandisa mayouth officers. Saka tatopiwa information iyoyo, uyezve tiri kuiprocessa information iyo.
Ko kutanga kunyoresa kwemvuro uko muri kuti kudiwo kuvatsigiri venyu?
Chokutanga ndechekuti pakauya vanhu vanenge varegista vanhu, vanhu vedu ngavaende kunoregista kuvhota. Unoenda nechitupa chako netsamba inoratidza kuti unogara kupi. Tsamba iyoyo inogona kunge iri tsamba yasabhuku kana kuti tsamba yakansela kana tsamba yaunonyora iwe pachako yodhindwa nacommissioner of oaths. Saka unoenda netsamba iyoyo kana ipo pazeki pacho woti ndine tsamba yangu inoti affidavit, wofira tsambo yefomu iroro rodhindwa woregista kuvhota.